Sachigaru Ezek, Amerita Makarau, vanoti zvinhu zvose zviri kudiwa musarudzo idzi zviri mugwara.
Tiri kumhanya mhanya kupedzisa kugadzirira musi wechitatu. Zvizhinji zvaningati zvamunzvimbo. Vanhu vedu vari kutanga kufamba, vatanga nhasi, vamwe vanofamba mangwana kuti vaende munzvimbo dzavachanovhotesa vari.
Amai Makarau vanoti vanhu vanosvika zviuru mazana mana ndo vakanyoresa kuti vange vachivhota musarudzo idzi. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN, amai Rindai Chipfunde Vava, vanoti vari kushushikana zvikuru nenyaya yemhirizhonga iri kuitika zvikuru kuHurungwe West. KuHurungwe West, Vatemba Muliswa vari kukwidza vakazvimirira navaKeith Guza veZANU PF. Vamuliswa vanoti kana nhasi chaiye vatsigiri vavo vanga vachirohwa.
Ende hameno sei vari kurova vanhu pasina zvavaita vanhu. Ende kurova munhu handiko kuvhotera. Ende kuchikidzira munhu handiko kuvhotera. Chero ukarova munhu utozvidzikisira mavhoti aunawo nekuti hapana vanhu vanoda kuvhotera bazi. Kana timusangano unorova vanhu.
Sachigaru weZimbabwe Human Rights Commission vaElasto Mugwadi, avo vange vari munzira kuenda kuHurungwe West, vanoti vane gwaro ravakaita asi harisati roenda kuvatori venhavu pari zvino.
Yeah, well, report yakabuda yes, but you know, yanga isati yaitwa sezvino on the relevant authorities.
Amai Makarau vanoti nyaya yemhirizhonga yekuHurungwe West vakainzwa asi hapana zvizhinji zvavangataure sezvo nyaya iyi iri mudare iro richapa mutongo waro mangwana. Dare richatonga kuti sarudzo idzi dzoitwa here kana kuti kwete. ZESIN inotiwo pane kutengwa kwemavhoti kuri kuitwa kuchishandiswa chikafu nezvimwe sekutaura kwamai Rindai Chipfunde Vava.
Chinhu chakatadza kuti tifare yanga iri nyaya yepolitical violence kuHurungwe West nefood aid. Takaona chikafu chichishandiswa kakawanda. Tingangoiti futi vote buying.
Asi amai Makarau vanoti kusvika pari zvino hapana atavapira nyaya iyi. Kubulawayo vamwe vari kukwidza vakazvimirira kuLuveve, Muzvare, Tembelihle, Sibanda vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo idzi.
Endi vanhu vatiri kutaura navo vari kutotiungamira zvakanaka. Vari kutoti vanotipa mavhoti avo.
KuGlenview Mwarare vaMoses Nkomo vebato reTransform Zimbabwe vanotiwo vane vimbo yekuti vachakunda.
Gadziro redu rinofamba zvakanaka. Zvekuti pari zvino polling agency yedu vatori much more than number yakachidiwa neZimbabwe Electoral Commission.
KuManicaland kuchikanga dangamvura vari kumirira NCA musarudzo idzi varuramai Musiwa vanoti zvinhu zvose zviri mugwara uye vachakunda zvine mutsindo.
Kama ground ratati kure chaizvo pagadziriro dzedu zvesarudzo ichaiswa musi wechitatu iyi.
Asi vari kukwidzana navamusiwa vaisawo mupfumi veZANU PF vanoti mapato madiki nevari kukwidza vakazvimirira havangakunde musarudzo nekuti hapana chavanobatsira veruzhinji.
Vanhu izvozvi vakuziva kuti kuti unge uchiwana development ine area yavo kere unofanira kunge wakavhotera pati iri kutonga at that particular time.
Ko, ivo vari kukwidza vakazvimirira ava vanobudirira here? Amai Margaret Dongo, avakambokwikwidza vakazvimirira vakariga ZANU PF, vanoti zvinongoenderana nekuti vanhu vanofungei nehurumende yeZANU PF pari zvino.
Kubudirira kwavo kunoburikidzwa nekunzwisisa kwevanhu nguva yatapinda yezvinezvi kuti zvinhu zvaipa, zvinhu zvashata. Uyezve akaita kuti zvishate ndiani.
Kunyange hazvo paine mhirizhonga nekutyisidzirwa kune dzimwe nzvimbo, dzine sarudzo dzaona migwagwa ichigadzirwa uye vanhu vachipiwa chikafu zvikuru kubva kubato riri kutonga reZANU PF richitsvaga rutsigiro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.